sebakuri from Zimbabwe iri kuti mubatanidzwa ndo nzira yekupfuura mberi kuti nyika isununguke. Saka machallenges kana matambudziko anouya pachinhu chakakura kudai anotarisirwa, asi determination yedu kana sungano yedu nevana veZimbabwe ndeyekuti tichamira kugadzirisa zvose zviri kunetsa kusvika tanzwanana, tokwikwidzesa rudzo pamwe chete toihwina mubatanidzwa wotungamire nyika mvure rino. Vana veZimbabwe ndo zvavakatarisira ende hatina choice kunze kwekuti tideliver back kuvana veZimbabwe. Saka matambudziko angavapo pano neapo hongu, asi matambudziko iwayo hatide kuti atibvise pachinanga chikuru chatinacho kuti tisunungure vana veZimbabwe.
Pane vamwewo vari kuti makakatanwa ari mubato reMDCT anechekuita nekusagadzikana kuri mubatanidzwa weMDC Alliance, munoti imi?
Ini ndingati zvangu handisi mutauriri weMDCT, mubvunzo wayo pamwe unga anzwa zviri nani nevatauri veMDCT, asi chendingangode kuti nditaure ndechekuti isu tinotenda kuti mabato ese ari mubatanidzwa weMDC Alliance vane chisungo chinobve kuvana veZimbabwe kuti vaite chokwadi chekuti vashande nemwoyo yavo vese kuti tishande mubatanidzwa zvakanaka. Bato reMDCT sebato guru reopposition muZimbabwe rine same obligation kubve kuvana veZimbabwe kuti riite chokwadi chekuti rashande zvakanaka uye nemwoyo waro wese ine zviri pachena, zviri transparent kuti mubatanidzwa upfuurire mberi. Saka hongu kukaita matambudziko kweMDC nemubatanidzwa uri kwasete machallenges iwaya kweMDCT tati. Saka isu totarisira kuti kweMDCT nekumapato ese Transform Zimbabwe MDC nemamwe mapato ese ari mualliance tiri kumatarisira kuti mendi yavo mwoyo wavo wese zvakazara alliance kuti alliance ipfuure mberi zvakanaka.
Asi muri kukwanisa here kushanda pamwe chete nebato iro reMDCT matunhu?
Tingati isu hongu tiri kukwanisa kushanda pese kune mamwe matunhu, kune mamwewo tine matambudziko atiri kuona